Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro ndira 22 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum kana kuti WEF uyo uri kutanga mangwana.
Atomoti chatinoona chikuru kugezwa kwenyika yeZimbabwe sitarayo kubva paugambe. Kupindawo pakuti kwakuda kutanga kutungamirwa navanhu.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vakurudzira hurumende yavamunangagwa kuti iburitse mujeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yevaimbo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Vanotengesera migwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kunyange hurumende yakavapa maawa 40 kuti vabve munzvimbo idzi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum kana kuti WEF uyo uri kutanga mangwana. Musangano uyu unopindwa nevatungamiri venyika pamwe nedzihurumende dzepasi rose vezvemabhizimusi pamwe nemasangano akazvimirira. Bepanhau reHerald rinoti vamunangagwa vasimuka nechikwata chakasimba chinosanganisira makurukota ehurumende, vakuru vakuru muhurumende pamwe nevemakambani akazvimirira. Bepanhau iri rinotiwo uyu musangano ndevekutanga vamunangagwa vachienda kunze kweAfrica kubva pavakatora mhiko yekuve mutungamiri wenyika musi wa24 Mbudzi gore rapera. Gore rino dingindira remusangano uyu rinoti Creating a Shared Future in a Fractured World, kana kuti kuumba remangwana rinogovanwa zvakaenzana mupasi rakaputsika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze avari kunyuya kumuno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Musangano waendwa naamunangagwa wakakoshera nyika yeZimbabwe zvakanyanya. Chishuwo chemwana wese weZimbabwe kuti dai Zimbabwe yadzoka paInternational Stage, yadzokera muInternational Community, ndinoti vana veZimbabwe vese vari kutenda kuti okay, vamunangabva vari kufamba negwara rakanaka rokuti vanoda kudzosera Zimbabwe mumhuri yedzimwe nyika dzepasi rose. Tichitenda kuti zvavari kuita izvi ndezvekurevesa, nokuti ivo havasati vava mutungamiri akasarudzwa navanhu. Ndozvinhu zvokutanga chakanyanya kukosha. Zvese zvichadzokera futi pamandate yavanhu kuti mainvestors vachandoaprocha vachienda kuinternational community, vachienda kuDavos, vachindoaprocha mainvestors. Nyaya ingoripo, investor confidence inongobva panyaya yaidzokera panyaya yedhemokirasi, kuti mandate unayo here inobva kuvanhu kuti utungamirire nyika, umirire zvakare nyika. Nokuti kuDavos munhu wese agona kuenda. Inyaya yatofanira kuziva. Plus imwe nyaya inotenderei kuti ndamuziva chiuna kusangana naro senyika yeZimbabwe, nekuti vanoti capital igwara zvakanyanya idera, asi uyu wakazvigadza akauyiwa kuma. Tichiramba tichienda tina navasisiso mwoyo vakanga vachianaunza kuye kumusha kwedu, ndezvimwe zvezvinhu zvinogona kudzorerazve maiso dzavanenge vachitoushi kumashure. Asi tinovashuvira urombo rakanaka sevana veZimbabwe kuti dai zvavawo nepundutso kunyika yekwedu, kwete kune vatungamiri chete.
Totarisawo kuti musangano iwoyu ungapa vamunangagwa mukana wakadii wekuti Zimbabwe itange kudyidzana nenyika zvikuru dzekumawirira yatingati re-engagement.
Ndingati pachirungu toti the boys already been set in motion nemastatements avakagaranga vachitaura vamunangagwa kuti Zimbabwe is now open for business. Takuita ma my proma nyuani, takuita zvitsva. Saka tinoti apa vamunangagwa vachawanawo mukana, avavo vari kuna kusawana zvavo platform yekuti vaaddress zvakanyanya sezvo pari pari is a big international stage. Vakuna kuitawo on the peripheral scenes, normal leaders and so forth. Saka vanogona kuvakawo zita ravo, asi nyaya yacho hombe ichangodzokera panyaya dzesarudzo. Ndinovimba kuti munhu wese wavachasangana naye achavabvunza zvine nyaya yesarudzo.
Chii chihombe chingatarisirwa kuti Zimbabwe ingabva nacho kumusangano iwoyo?
Chihombe chatinogona kuwana pari zvino haisi mari, haasi mainvestor sezvatazoonanhu akawanda, asi tingari kutaura nyaya yekuti pamwe takungovakiridzawo zita redu senyika kuti tanga tiri epariya state yanga ichinotungamirwa nedespot. Saka tava ne more like mumwe munhu waari kutaura zvinhu zvakasiyana nezvakaitaurwa naMugabe. Atomboti chatinoona chikuru kugezwa kwenyika yeZimbabwe zita rayo kubva paMugabe kupindawo pakuti kwakuenda kutangawo kutungamirwawo navanhu.
Nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muna maAmerica neStudio 7. Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato reMDCT vaElias Mudzuri vakurudzira hurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti iburitse mumajeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vashaura nevatori venhau mushure mekushanyira jeri rechikurubhi uko kwakachengetwa dzimwe nhengo dzeMDCT dzinoti Yvonne Musarurwa, Last Mainge Hama natungamirai Madzokere, vamudzuri vati vasungwa vazhinji vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yavaMugabe vakaita samuzvare Musarurwa nevamwe vavo vari kupikira mhosva dzavasina kupara. Nekudaro vamudzuri vakurudzira hurumende itsva yavaEmerson Mnangagwa kuti iburitse vasungwa vezvematongerwo enyika mumajori ose ari munyika.
Tukumbira kuti vanhu vese vapewo munamato munyika munomu kuti dei vanhu vaburitswa, nekukumbira nomwoyo wakanaka kuti Zimbabweans vakawanda vari mumajeri vanongopinda vasina mhosva.
Vamudzuri vanoti sebato vakatosvitsa chikumbiro ichi kubazi rinoona nezvemitemo. Muzvare Musarurwa nevamwe vavo vaviri avo vakatongerwa kugara mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muna 2011 vakasvitsa chikumbiro kumatare chekuti nyaya yavo iongororwe zvakare, vachiti havana mhosva yavakapara asi nyaya iyi haisati yanzwikwa. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti bazi ravo rakatambira chikumbiro cheMDC chekuti vasungwa vezvematongerwo enyika vaburitswe mumajeri asi vachiri kuongorora nyaya iyi sehurumende. Zvichakadai vamudzuri vakurudzira komisheni inoona nezvesarudzo kuti inyorese vasungwa vari mumajeri sevavhoti, vachiti ikodzero dzavo sezvizvarwa zveZimbabwe kuti vave nechekutaura mukutongwa kwenyika yavo.
Vasungwa vataona vari kuchema kuti isi right yavo kuti vavhote, and vakatotarisira kuti vacharegistwa. Patataura navo tati tichatuma vakomana vedu vari Drought Secretary for Elections vanotaura nezeki kuti aiwa endai munonyoresa vanhu pamaprisons apa, not only this maximum prison but all prisons, because kune vanhu vari kutodawo kuti dei zvaitika. Patatobuda vamwe vationa vaitoti harambai makadaro muinde mberi vakomana, takatotarisa imi kuti pamwe zvinofamba. Vamwe vanenge varimo vasina kunyanya kupara mhosva dzinotyisa, and ndokusaka tata kutarisa kuti paamnesta dzimwe mhosva dzinenge dziri dzongobata-bata negood behavior yavainayo, tauzova kuti vanhu vaka vane good behavior vangangobuda vakaenda zvavo.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chasachigaro weZek vaEmmanuel Magade kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi sezvo vanga vachiti vari mumisangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kota rezveutano Dr. David Parrenyatwa nasi vayambira veruzhinji kuti vaite utsanana kuitira kuti vasabatirwe nezvirwere zvekorera izvo zvinonzi zvauraya vanhu vana muchegutu. Dr. Parerenyatwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti mushure mendufu idzi vakaudza makanzuro emunyika kuti vaite zvavanokwanisa kuti vanhu vawane mvura yakachena uye kuti marara atorwe munzvimbo dzaari kurasirwa kuitira kuti dambudziko iri risapararire kune dzimwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti mashoko avaparerenyatwa akanaka chose, asi dambudziko rinofanirwa kugadziriswa ndere mvura yakachena nekutorwa kwemarara kuti chirwere ichi chisapararire. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya weStudio 7 nemutungamiri wesangano iri Dr. Edgar Munatsi.
Mashoko makukuta ataurwa neminista, asi dambudziko nderekuti zveutsanana tinozvinzwisisa kuti vanhu vakakosa muutsanana. Nyangwe hazvo zvakakosha, dambudziko riri kuita kuti vanhu vazhinji vari kugara mumadhorobha nemaruva vatadze kunyatsokuita utsanana even vachida. Inyaya yekuti mvura yacho yakachena havasi kuiwana, marara haasi kutorwa, zvemamadhodha bhini vaya havachauya muzvitoro madhodha bhini. Vana vari kungotambira mutsvina munzira umu. Pombi dzinofambisa tsvina dzatinenge taita mudzimba umwa dziri kungoputika. Saka zvinonetsa kuti titi vanhu ngavaite utsanana, iyo nyika yedu yakamira mamiriro ewayo. Saka kuti dambudziko iri rigadzirisike, rinofanira kutangira kugadziriswa kubva kumunisipariti. Munisipariti inofanira kuti igadzirise mari, ngavaone kuti kwauya mvura yakachena mupombi dzemudzimba, ngavaone kuti marara atorwa nenguva dziripo, ngavaone kuti pombi dzemvura dzetsvina dziri kuputika mumigwagwa. Saka kana izvi zvisina kugadziriswa, chokwadi tinenge tichinyeperana kuti titi vanhu vanganzi vaite utsanana, vanoita utsanana hwacho sei, iyo nzvimbo yete yavanogara ichingori yakangodzara nepombi dzaputika masuwe.
Zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibata chirwere ichochi chekorera?
Pane zvimwe zvatingatongoyambira ndezvekuti kana vachinge vatenga zvavanotenga kumusika, angava matomatisi nei, vanofanira kuti vashandise mvura yavanenge vaboilisa kuitira kuti vauraye utachiwana mumvura, kana kushandisa iye ana vanonzwa nawater guard, mishonga yekuisa mumvura inoiswa mumigoti kuitira kuti vareduce kutapukirana kwemanyoka aya.
Munhu angazive sei kuti abatwa nechirwere chekorera ichi, uyezve munoyambira kuti vanenge vabatwa nacho vaite sei?
Chirwere chekorera chirwere chemanyoka. Tinoyambira kuti muZimbabwe kunyanya kuvana vadiki, iyo even vakuru, mukaona munhu achimonywa nemudumbu achiita manyoka, manyoka acho ekorera, manyoka anenge akaita mvura chena chena inozikana pachirungu water rice, inenge akaita kunge mvura inobezwa rice isati yabikwa, ndiwo manyoka ekorera. Saka mukaona munhu achinyoka nerudzi irworwo, tinokurudzira kuti vamhanye kungava kukliniki kana kuchipatara chipadhuze navo nekukasira.
Avanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vari parunare naMavelous Mushanganya weStudio 7 vari muHarare. Varwi vehondo yerusununguko pasi peboka reZipra vanoti vari kutarisira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vadzoserwe mapurazi, midziyo pamwe nemahofisi avo zvakatorwa nehurumende. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa nevamwe vevaive varwi vebato rezapu veZipra nezuromo Bulawayo. Murongi wemabasa musangano reZipra Veterans Association, Amaiti Sangdale, vakaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vakabvumirana kuti varwi veZipra vari pamwe nebato rezapu vanofanirwa kuronga kuona vaMnangagwa nekukasika kuti vazeye nezvezvivakwa pamwe nemapurazi avo. Amaidale vakati veZipra nevezapu vakambotaura nezvenyaya iyi nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevamwe vaive muhurumende yavo, asi hakuna kwayakasvika. Vakati vavekisa tariro yekugadziriswa kwenyaya iyi kuna vaMnangagwa, vachiti vane chivimbo ichi nekuti mutungamiri wenyika vanoziva zvose pamusoro penyaya iyi.
We consulted the previous government and it ndova zvanzi nyaya yemaproperties was handed over kunaningi kuti akupe maproperties enyu, but vananingi vacho vari kutaurwa iko zvino izvi, they are not even there kugovernment. Saka now it's like we are starting afresh, but I think we are starting better because tiri kutotaura nomunhu anotoziva nenyaya yacho yemaproperties. Vapresident vaMnangagwa chaivo varipo iko zvino. Nyaya yemaproperties vanoiziva, ndivo vakaihengla from the word go. Nana Dube, ana Chinga, they know very well kuti what exactly is to be done here maproperties.
VeZipra nezapu vakatorerwa zvivakwa zvavo, makambani, midziyo pamwe nemapurazi mukati memakore mashoma nyika ichangowana kuzvitonga mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvanzi zvaida kupandukira hurumende. Zvimwe zvezvivakwa nemapurazi aya zvine mukurumbira zvinosanganisira Magnet House iri muguta reBulawayo iyo iri kushandiswa semahofisi evasori pamwe neSnake Park iri kunze kweguta reHarare. Amai Dale vakatiwo imwe nyaya iri kunetsa yavanoda kukwidza kumutungamiri wenyika inyaya yekutambura kuri kuita vaive varwi vezipura vechidzimai kunyanya avo vakafirwa nevarume avo vavakati vari kutadza kuriritira mhuri dzavo nekuti havava nemari yemudyandigere seinopiwa vamwe varwi vehondo yerusununguko. Mumwe murwi wezipura, retired Colonel Buster Magwizi, vanotiwo zvakakosha kuti zviburiswe pachena kuti sangano rezipura risisiri sangano rechitororo sezvaraideedzwa richiitwa pasi pehurumende yevachena. Retired Colonel Magwizi vakatiwo kune varwi vezipura vakawanda vasina kuongororwa kuti vagowana mari yemudyandigere sezvaifanirwa kuitwa vachiti hurumende inofanirwa kubuda pachena ichitaura kuti yakaregerera vanhu ava mhosva dzavaipomerwa.
Mazipura mazhinji havana kuvhetiwa. Vazhinji vacho vakaenda kunyika dziri kunze. Vazhinji vacho vakatiza vachitya kuurayiwa. Asi taifungidzira kuti deno vakanzira havasisina mhosva dzavakanopomerwa vodzoka kumusha vovhetewa.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti hapana aibvikana mupimbira pakati pebato ravo nevaive varwi vezipura vachiti vachaita mushandira pamwe panyaya yekuti zvivakwa pamwe nemapurazi avo zvidzorerwe kwavari sezvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Hurumende yeZimbabwe inonzi yakawana mari inosvika ma5,502,000 kubva kuhomwe yekubatsira kurwisa zvirwere zvitatu zvinoti HIV, AIDS, tuberculosis nemalaria kubva kuGlobal Fund. Hurumende inoti mari iyi ichabatsira zvikuru mukurwisa zvirwere izvi nekusimudzira utano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vakati kubva muna 2002 zvatanga Zimbabwe kuwana mari kubva kuGlobal Fund yashandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete. Dr. Parirenyatwa vakati mari yakawanikwa neZimbabwe ichasimbisa zvikuru kurwiswa kwezvirwere zvitatu izvi.
Isusu rwendo runo tiri kupiwa almost half a billion, almost inonzi $500 million pamusoro pe 1 billion. 1 billion yotasenze sakari kubvira 2002. Saka iyoyo mari iyo ichasimbisa zvikuru kurwisa kwedu HIV. Ichasimbisa kunyanya kumadzimai nevana vasikana. Ndoko yakanyanyonanga. Yakananga zvakare kumalaria kuti tichipedza malaria munomu. Yakananga zvakare kuti TB ite shomanani. Saka isisi tiri kuzvikorokotedza chaizvo. Utaona maona ambasada wekuAmerica ari pano, ambasada wekuFrance ari pano, akamirira ambasada wekuUK ari pano. Idzodzo nyika nhatu ndo dzinonyanyopa mari yakawanda kuGlobal Fund.
Asiwo Dr. Parirenyatwa vakati kunyange zvazvo vari kuwana mari kumasangano akazvimiririra, shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa bazi rezveutano mari yakawanda kuti rikwanise kufambisa mabasa.
Zvikurukuru zvikudiwa ndozvange zvichitaurwa pano inonzi domestic financing, kuti isusu ngatizvibatsire pachedu. Kuzvibatsira pachedu kunyanya ndekwekuti treasury kana kuti minister of finance ngaione kuti inopa mari yakati wandei kuutano, kuhealth. Ikapa mari shoma, healthy system hadzifambe. Makliniki tunoramba tichishaya mishonga, tunoramba tichishaya manesi, tunoramba tichishaya zvinhu zvekushandisa, ma BP machine, ma thermometer. Saka ibasa rehurumende kuti ripe mari yakati wandei kuhealth, kubazi reutano.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano, Dr. Ruth Labode, vakati mari yakapiwa kubazi rezveutano mubhajeti ishoma zvakanyanya, nekudaro vanotarisira kuti mari iyi icharerutsa mukufambiswa kwemabasa, zvikuru mukupedza HIV and AIDS, malaria neTB. Dr. Labode vakaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashandiswa sezvinotarisirwa nesangano reGlobal Fund, sezvo mari iyi ine mitemo inoita kuti isashandiswa nenzira dzisidzo.
Andi mari iyi zvakanakira ndechekuti ine mitemo. Aizi mari yanongoti unonotenga zvaunoida semari yemugovernment. Ine mitemo isingaiti, vakaona varidzi vemari kuti aisi kufamba zvakanaka vanotomisa.
Pamari yakapewa Zimbabwe iyi, madhora mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri ane nhanhatu yemari iyi achashandiswa mukuderedza HIV and AIDS. Mukuru weGlobal Fund muZimbabwe, vaMark Eddington, vakatiwo sangano ravo rakazvipira kushanda pamwe chete neZimbabwe munyaya dzekusimudzira utano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo yeparamende yeZANU PF kuzaka East vaSamson Mukanduri vanoshaya. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
VaMukanduri avo vanonzi vave vamwe vechikwata cheG40 vapfuma vakafa pamba pavo muranhire kwaChiroro kwaIshe Nhema mushure mekutsvera kumusangano webato ravo uyo wavaigovera mupunga kune vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota, avo vanonzi vaitanga kubudisa tsamba dzeuchapupu hwekunyoresa kuvhota. Mutauriri weZANU-PF mudunhu reMasvingo, vaRonald Ndava, vanoti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekushayika kwaMukanduri uye urongwa hwekuchengetedza kwavo hausati hwabuda. Mune imwewo nyaya, Nhengo makumi maviri nevatatu vakabvumidzwa kudzoka mumusangano weMDC inotungamirwa navo Morgan Tsvangirai mushure mekunge vambosiya bato iri vachienda kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP neNational People's Party NPP. Panhengo idzi dzakadzoswa pamusangano wedunhu reMasvingo wakaitwa neZuro, pane vaimbova nhengo yeparamende kuZaka North vaNST Mudavanhu, vaHeya Shoko vaiva nhengo yeparamende kuBikita West, pamwe namuzindafundo William Zivenge avo vanofundisa pachikoro cheGreat Zimbabwe University. Vatatu ava vasati vaenda kune mamwe mapato vaive nhengo dzedunhu reMasvingo, vaMudavanhu ari munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMasvingo. Mutevedzeri wemutauriri weMDCT muMasvingo, vaSimon Mpindu, vanoti utungamiri hweMasvingo hwakawirirana kudzosa vanhu ava kuti vashande vose mukuzama kubvisa hurumende yeZANU-PF pasarudzo dzegore rino.
Isu tavatambira kuti huyai tishande pamwe chete. Nekuti ma realize kuti kwamakanga maenda mamatsauka pane ugaro hwakatanga nako.
Vashoko vanoti vari kufara chose nekubvumidza kudzoka mubato iri ravakabatsira kuvamba mugore 1999 vachiti vadzoka kuzopedzisa basa ravakatanga nevamwe vavo rekubvisa ZANU-PF panyanga.
Ndinonzwa kufara zvikuru nokugashira kwandaitwa kuMDC, nokuti MDC ibato rakatanga ndirimo ndikashanda zvakanaka. Of course zvinowanikwa kuti munhu unogona kumbobudavo pane zvaanenge aona, asi ndaona kuti kwese kwandakaenda uko hapana chandakaona chakanaka kudarika kwandandiri kuMDC. Ndikaona kuti kumusha kwakanaka uye ndine shungu dzokuda kupedzisa ndimai ndakatanga.
VaMudavanhu vatendawo vakatsigirawo zvataurwa nemumwe wavachiti vanofara kudzoka kune rukuvhute rwavo mune zvematongerwo enyika. Pamusangano uyu MDCT yati yagadzira kupinda mumaruwa sembatanidzo MDCT Alliance kuti ichitange kutsvaga rutsigiro muvanhu. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanotengesera mumigwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kunyange hazvo hurumende yakavapa maawa makumi mana nemasere kuti vabve munzvimbo idzi. Hurumende yakavimbisa kuti ichatumira mauto kuti azobatsira kubvisa vanotengesa ava kana vachinge varamba vari munzvimbo dzavari, izvo zvinova zviri kuitika. Mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Association of Zimbabwe, vaStan Zvorwadza, vanoti vatengesi vakazvipira kurwisana nemauto uye vakatoamirira kuti auye sezvo vasina kwavanoenda. Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro navazvorwadza nezvenyaya iyi.
Right, mamiriro azvakaita ndezvekuti 48 hours dzavakatipa kuti tibve ma street takava pao isisu 48 hours kuti vacreate mabasa mwana wega wega weZimbabwe aende kubasa. Vakakundikana kuita mabasa within 48 hours. Takavaudza kuti ngavarege kutaura zvinhu zvavasingakwanisi kuita. Nokuti iwo kana vati 48 hours tibve pa road, iwo ma departments mamwe achivapa ma 100 day plan ekuti planai tipe ma reports within 100 days vachidaro. Vakapamba afa mariprivi ma 3 months ekuti mimi hunzai mari vachipapa ma 3 months ma 90 days isisi 48 hours tavajekesera pachena kuti zvasiyana kuti zvakaitwa nanachiwenga zvezvi kuti vanoenda vachinotora ZTV vachitotora ZTV vachitora masimba kuna Mugabe zvasiyana nekumavenda ndezvedumbu izvi.
Zviri kureva here kuti izvi mauto ari kutotumirwa kuti azorwisana nevanhuwo zvavo vasina chavakabata?
Mauto ari kunzi ari kuda kutumirwa kwete zvekuti tiri kufungidzira. Zvakataurwa pachena navajulai moyo kuti vakonsulta Vice President Chiwenga kuti mauto auye paroad kuzodhira nemavenda. Saka isisu chatiri kutaura, we are not departing from the truth. Isisu mauto hatisi kuzombaatiza and hatisi kuzombaatya.
Ipo pavari kuti vanhu ngavabve mastreet vachinzi budai budai kudai, pane here pavari kukupaiwo pavari kuti chibvai mustreet endai munoshandira apa?
Hapana pavari kutipa. Kubva 2014 vakati kuCoca-Cola kune nzvimbo yatiugadzirirai, kuCoventry kune nzvimbo yatiugadzirirai. Mazenda vakatenga makadhi vakabhadharwa mari. Nzvimbo idzodzo chiripo maheaps of rubble, marara vakangounganidza, hapana pavati vagadzira. Chinoenda muZimbabwe magesi nemvura zvavakatadza kugadzirisa izvi. Mazenda hatina kwatinoenda, tiripo ya dei mumastreet tichiramba tichitengesa, hatimbobva ipapo.
Vanga vari vaStan Svorwadza vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kunetsana kwavepo pakati pevanotengesera migwagwa nehurumende zvichivera kupera kwemaawa makumi mana nemasere akapiwa vanotengesera migwagwa ava kuti vange vabuda munzvimbo dzavari kutengesera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga. Mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifu kwa chandala machave. Ziwani chikwa tichotele, pamangala mavuto pasogoro. Mundi kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga. Mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifu kwa chandala machave. Ziwani chikwa tichotere, pamakala mavuto pasogoro. Kaka mizira mwamuna, amene sali kukosi kwanga. Mwamuna siwa musiku wanga, mundi kaka mizira tumakolo. Mundi kaka mizira mwamuna, chifu kwa chandala machave. Ziwani chikwa tichotele.
Nzwisa yekambo fupa lukakamiza kubva kuna Nasho Pikin Kazembe, muimbi wepa Zambia. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka vakananga kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum uyo uri kutanga mangwana. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT, Engineer Elias Mudzuri, vanokurudzira hurumende yavaMnangagwa kuti iburitse mumajeri vasungwa vose vakasungirwa zvematongerwo enyika pasi pehurumende yavaMugabe. Vanotengesera mugwagwa vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Prasidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.